zvinoshamisa kuona vakuru vehurumende vachingotaura zvinhu zvisakarari nebasa. Kutora nyaya yenhomba kuiita zvepolitics inyaya yeupenyu hwevanhu, inyaya inoda kuti tibatirane pamwe chete senyika, kuti pega pega patinoona kuti apa pashata vanhu tisarasikirwa neupenyu hwevanhu. Saka nyaya yenhomba haisi nyaya yekuita nayo politics. Ivo vacharamba kana vachitaura mashoko akadaro vari vanoshanda kumahofisi makuru enyika. Zvinosuvisa, zvinotaridza kuti nyika chaichai hakuna kwairi kuenda, nekuti ivo vari kutarisa zvinhu zvekutoita zvepolitics zvemapato panyaya yekuti tidzivirire chirwere. Zvokuti MDC yazodai zvinhu zvisiri zvokuti zvikatoenda pasocial media wotanga kunyora manyepo uchinyemera vanhu zvisina basa. Isu tinoda kuti vana veZimbabwe vapuwe nhomba kuti tidzivirire kufa kuvanhu vakawanda, tidzivirire upenyu hwevanhu hwatinenge takwanisa kuti tidzivirire seZimbabwe. Saka isu nyaya tirikutokurudzira, ndofunga muri kuona kwese vatungamiriri vese vebato vari kukurudzira nyaya yekuti ngatibaiwe nhomba kwese kwatiri. Yatakwanisa kuwana ukoko zviri pedyo nesu, munhu wese tobaiwa nhomba kuti tiedze kudzivirira kurasikirwa neupenyu hwevanhu.
Asi imi hamuna kumboedzawo here kutsvaga nhomba kuti mubatsirewo hurumende nekubayiwa kuri kuitwa vanhu nhomba uku?
Isu sebato tagara tinoita zvakawanda zvinoita kuti tibatsiridze, even kusanganisa pamazano chaipo chaipo kuti nyaya yecovid yoitwa sei, zvofamba sei. Ndofunga makaona pakutanga tanga chaipo chaipo ichitanga kunzi covid yabuda yapinda muAfrica, yapinda yakuya kuZimbabwe zvakasiyana siyana. Vachamisa president wevanhu, vakamira mira zvikuru nevakuru vezveutano, vana vamadzorera nemadoctors vazhinji. Atakaunganidza kuita task force yekuti tiongorore kuti topa sei mazano zvinhu zvofamba zvichirona. Nhasi munoona vamadzorera vanove mukuru wezveutano mubato redu vanomira mira zvikuru tichinyanya kutarisa kuti toita sei kuti basikidze munyika yeZimbabwe. Chakakosha chatinoda kuti vana veZimbabwe vararame, vana veZimbabwe vawane kudzivirira chirwere ichi chanetsa ichi, nekuti chakakosha hachisi nyaya yekuti vanhu vaita zvepolitics vachingoita politics. Dzinofanira kuzounza raramo, raramo kupi kuvanhu, vanhu vanenge vari vatano, vanhu vari vapenyu. Tararama takunda hondo iyi yatinayo yechirwere chanetsa pasi secheCovid-19.
Saka neimwe nzira muri kubvuma here kuti bato renyu rakatsvagawo nhomba dzokuti dzinge chibatsira kudzivirira COVID?
Ndiri kutaura kuti vacharamba mashoko avakataura ivavo, haanei nekuti nyika ifambire mberi panyaya yekurwisa chirwere ichi. Zvokuti MDC yazotsvaka zvakati kwakati, yazodii zvakati, anenge ari manyepo kutya MDC alliance. Nyaya yenhomba chavafanira kuziva ndechekuti iyo mari iri kutenga nhomba yacho kunze kwenyu imari yevanhu, inyaya yemari yemataxpayers. Taxpayer ndiani? Ndini, ndimi vari kubvisa mari, vari kudiaspora, vane madiaspora remittance. Isu vari muno vanobatirwa ma2%, vanobatirwa maincome tax, vanobatirwa mavat zvakasiyana siyana. Imari yevanhu iri kutenga nhomba. Saka vanhu vanga vakubayiwa nhomba, mari yavo yavanenge vakabvisa kubva kuhurumende.
Pane nguvawo yaimbonzi bato renyu raishoropodza nhomba yekuchina, makamira papi panhomba yekuchina?
Ndosaka ndataura paya kuti vanongomuka vachifunga zvepolitics. Isu ndati kubva pakutanga tanga tiri clear kuti chii chinofanira kuitika. Iyo nyaya yenhomba iyi tinotobudisa mashoko kana mabharo atinonyora kuburikidza nemunyori wedu mukuru wezveutano mubato redu vaHenry Madzorera. Saka isu hatina nguva yatakati nhomba haidi uzivo, takati tanga pakutanga chaipo nhomba ngaiuye yakawanda muno muZimbabwe, vanhu vazhinji vabayiwe kuti vanhu vararame.